Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 19, 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Yanga iri nyaya yekuti kana kwava kungopindika tichaendesa vana muzviti kuti vanonyora madeath certificates vachisetifaya vanhu pachigadzirwa rubatsiro rwehurumende zvichibva apo vanhu vachiita mariro vachiviga vashakabvu.
Mutungamiri wenyika vanotarisirwa kushanyira Manicaland nhasi uko kune vanhu makumi mapfumbamwe nevasere vakashaya nekuda kwedutu mupengo remvura nemhepo tropical cyclone Idai.
Saka at the moment takwanisa kupa hembe nemagumbe tichishanda nehurumende vada kuzoendesa zvinhu kwacho kuchimanemane.
Sangano rinopa rubatsiro reAngels Foundation riri muHarare rinosvitsa hurumende rubatsiro rwaro rwakanangana nevakarwiwa nedambudziko remafashanu zvichitevera dutu mupengo cyclone Idai. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nezuro vakaudza nyika kuti vachange vachishandira Manicaland nhasi uko kune vanhu makumi mapfumbamwe nevasere vakashaya nekuda kwedutu mupengo remvura nemhepo kana kuti tropical cyclone Idai. Vamunangagwa vanoti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kudutu mupengo iri uye vakati vanhu havafaniri kufunga kuti zvapera asi vanofanira kugara vakagadzirira kana pachinge paita matambudziko akadai. Vakatiwo vane urombo zvikuru nevanhu vane hama dzainge dzashaya vakati vari kushuvira vakakuvara kuti vapore nekukasika. Hurumende yakatotumira mamwe makurukota mana kuManicaland anoti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo, gurukota rezvekurima vaPerence Shiri, gurukota rezvemabasa nemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza uye gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigi Matiza. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti mumwe mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachaenda kunoshanda nemakurukota aya nhasi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaNick Mangwana.
Vice President vaChiwenga vachatungamira kuno coordinate maministers ari maministers asi kuna maministers ariko vanonzi venhengo dzeInterministerial Task Force. Saka vaChiwenga Vice President vachano coordinate ivavo. Pane kune vanhu vakawanda zvikuru vari kuti mukuru wenyika ingoti unganidzai tiuye tiunze. Kuna vanhu vari kuti vanoda kuti vape mukuru wenyika magombeze, vamwe vati vanoda kuudza ma500 magombeze, vamwe vari kuti vanoda kuudza matani namatani ebhizi, vamwe vari kuti chakati chakati. Tichaungana tichitora tichigamuchira zvipo zvakadai zviri kubva kucorporate world.
Zvii zvatingati zviri kudiwa nechimbi chimbi vamangwana kubatsira vanhu vari kuchimanimani kuchipinge nekumasvingo?
Chinhu chikuru chachanetsa izvinezvi kuviga vanhu. Kana hongu hurumende ine zvainoita, hurumende ichaitisa makofi nechadii. Saka pari zvino nokuti pava kupindika mukutaura kwandaiitana naprovincial administrator netask force yanga iriko nezuro, yanga iri nyaya yekuti kana pava kungopindika tichaendesa vana muzviti kuti vanonyora madeath certificates vachisetifaya vanhu pachigadzirwa rubatsiro rwehurumende zvichibva apo vanhu vachiita mariro vachiviga vashakabvu. Nokuti zvino izvi, nokuti kwava kwavaita dambudziko ramagetsi, hakuna mavigirwo aitwa, hakwa kusina kana hakuna kana mamochari ari kunyatsoshanda. Saka izvozvo zvinokonzera kuti tapedza dambudziko iri tazoita dambudziko rezvimwe zvirwere. Saka ndopando nyaya iripo. Kozoyawo nyaya yekuti kuri kutonhora kunzvimbo kwacho, ndaivako kunotonhora chaizvo. Vanhu vanoda mumagombezi, vanhu vanoda mbatya dzinodziya, vanhu vanoda zvimidziyo chaiye mumba, vanoda mishonga inodiwa. Hongu provincial medical director vakaunganidza mishonga yakawanda zvikuru vakabatanidza Medicine Sans Frontiers wakawa hapa bati wangu wa sinakwani kupu ya mbuka parisi na katu wa siya pa nerime bridge na waita za mbuka na waita za kupu ya mbuka nezuro saka ndia ngari nambu tiko pati shumusha haku shayambu kariye jineishi mishonga ya kushika pati hapana chatingati kichi achifando kukupila mabaketi cha hiyo sugar cha hiyo jese zino diwa vura yukumwa cha hiyo ino diwa sipo zino diwa zokugeza nezokuachisa jese zino diwa nukuti wanu upenyo wawo afiringi kwa parale pari zino saka wanu wachazukira kusha kwa wapana shumano wana shelter hakuna saka hivi matiba na matiba nukwansa kunza matete akana misambreni cha hiyo hundai baka zokuteka zinodiwa shakari
Tumbo utarisa utaona viku South Africa uko vama nguwana machitumira shukopo kupo ku Malawi nekubatira ku Mozambique pani urongo wakadai yere kuti Zimbabwe ipiwe rubatiro wakadai ne zimwe nyika dzakava kidzana muriku jikidzana nao sei
iye pari zino nukutaka njisa ma special forces edu ende shukopo kupo wa kutisina mama situation etana yonde ye rescue ne recovery ne and so on pari zino tiri kukwanisa yedu kuita zvatiri kukwanisa kuita ndosaka mazwa nichiti timu yedu yesabu apa iri kunyurura iri kubatsira vanhu asi yes kuchienda mberi inini mukufunga kwangu haisi posi nehurumende ndeyekuti taakunidha regional task force yekudinana masituation akadai nokuti pari kuramba pachiita global warming charamba chiita maproblems eaya muregion akada kudaro saka zvoita kuti tive netask force inotori redi yekugadzira eze region yekuti tinopula maresources together kana iri Malawi yadaro region robatsirana kana iri Zimbabwe kana Mozambique kana kupi zvako kwapindwa nedambudziko rakada kudai tobatsirana senyika dzinozvizana senyika dziri pamwe chete dzisati
munyori mubazi rezvokubuditswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 zvichakadaro sangano rinopa rubatsiro reAngels Foundation riri muHarare rinoti nemuvhuro rakakwanisa kusvitsa kuhurumende rubatsiro rwaro rwokutanga rwakanangana nevakauyirwa nematambudziko emafashanu zvichitevera dutu mupengo cyclone Idai iro rakarwa zvakanyanya matunhu echimanimani nechipinge kumanikaland nhengo yesangano iri vaEdmore Munyoro vanoti sangano ravo kuburikidza nevane moyo muchena rakakwanisa kuunganidza zvinhu zvinosanganisira magumbeze mbatya dzekupfeka nezvimwe zvinodiwa munguva yetsaona dzakadai vamunyoro vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mahofisi avo achakavhurika achitambira rubatsiro kubva kuna ani nani zvake anoda kubatsira
sezvamuri kuziva nyika yedu yakaatakwa necyclone iripo saka isusu takona chita because tine department inonzi disaster relief rakangoitira izvozvo zvekuti rinongo responda kuma disasters anoitika munyika saka takatongoona kuti zvinhu zvangatinazvo hembe magumbeze kuti tikwanise kubatsirawo nezvangatinazvo at the moment saka apo patichiri kumbokumbirawo pasocial media kuvanhu vakasiyana-siyana kuti vangotipo rubatsiro nezvaanenge vanazvo saka at the moment takwanisa kupa hembe nemagumbezi tichishanda nehurumende vada kuzoendesa zvinhu kwacho kuchimanimani
saka pari zvino mazvisa kupi zvinhu izvozvo muchakangozvichengeta kumahofisi enyu here
izvozvi takwanisa kudoneta kuna deputy minister of transport advocate chasi vari kuunganidza zvinhu zvese kubva kuvanhu vakasiyana-siyana nemagweshinzi akasiyana-siyana then zvozodhispeswa zvichiendeswa kuchimanimani saka isu tango tinowewo tine zvatinazvo mutori muite sei mubatsiro vamwe
muri kuona veruzhinji vari kutora zvakadii kurudziro yenyu yekuti vanhu vabatsire
vanhu vari kuzinda zvakanakanaka because sevanhu vaona kuti idambudziko rawira nyika saka vanhu vabatikana nezviri kuitira munyika yekwedu saka vanhu vari kupa nenzira dzakasiyana-siyana kwatiwo nekune maorganizations ari kuitiwo sezvatugitwo izvi zvekukumbirawo saka the response has been very impressive
munofunga kuti zvamaunganidza zvingave neuremu hwakadii kumakg kana kumatani
I think zvataunganidza so far things zvotosvika almost 50 or so kgs
vanoda kukubatai vangakubatai sei vanenge vaine rumwe rubatsiro
vanokwanisa kutibata ndibatiwo parunhare yangu 0772379041 namba iyo iri pawhatsapp zvese nekufona even paemail yedu angels foundation 15
all in small letters at gmail.com. Vakangotitumira paemail kana even pa social media pages edu yeFacebook iAngels Foundation Zim, then pa Twitter as well EANG Foundation, then pa Instagram iAngels Foundation Zim zvakare.
Avo vange vari nhengo yesangano reAngels Foundation vaEdmore Munyoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rakazvimirira reElection Resource Center rakaparura chirongwa chekuti vavhoti vave nemasimba ekubvunza vatungamiriri vavo zvavari kuita kuzadzikisa zvinhu zvakaita sekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo pamwe nezvinovimbiswa nevanenge vachitsvaga rutsigiro. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhaomo kuparura chirongwa chehashtag sesingapi, tave papi, how far, mukuru weERC vatawanda Chimini vati vavhoti vanofanirwa kutevererwa vavakaisa pasvikaro kuti vari kuita zvavakavimbisa here pamwe nezvinotarisirwa.
Saka kurudziro yedu ndeyekuti veruzhinji rweZimbabwe ruchikwanise kunge ruchidzokera kune vavakavhotera ruchivabvunza kuti tave papi nenyaya dzakati wandei, nyaya dzekuti paitsvagwa mavhoti vanhu vaida vaipromisa zvakawanda. Vamwe vaivimbisa kuti tichazogadzira zvakati, vamwe vachivimbisa kuti vachazogadzira mitemo yakati, vamwe vachivimbisawo zvakasiyana siyana. Saka tava pachinhambwe chekuti tichibvunza kuti tava papi nezvatakapromiswa izvozvo. Tichitarisawo nyaya zvakare yesarudzo. Tichienda kusarudzo, hurumende yakati yanga ichitarisa kuti izobata sarudzo mune zvakanaka, sarudzo dzichabudiswa pajekerere. Mbvunzo iripo zvakare ndeyekuti tava papi nenyaya yekugadzirisa, hatingati maelectoral reforms, kugadzirisa zvinhu zvakawanikwa musarudzo zvakange zvinaumira.
Vachimini vatiwo vavhoti vakatanga kubvunzurudza vakapinda muhofisi dzekumirira vanhu, zvinoitawo kuti kuve nevatungamiriri vanoremekedza vavhoti. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti vavhoti vazive simba ravainaro, vakataura neizwi rimwe chete.
Vese vanotimiririra munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vanoda vhoti yedu. Saka tikatanga kutaura takabatana sevanhu vemuZimbabwe tichibvunza mbvunzo iyoyo kuti tava papi nekutipa yatingati service delivery mumatowns, tava papi kugadzirisa mitemo yedu kuti inge yakagara zvakanaka, tava papi panhau yeutongi hwegutsa ruzhinji. Mibvunzo yatinoona seyakakosha. Saka ndo zvatiri kutarisira kunge tichiita mukampeni yatinayo kubvira iye zvino kusvika patinenge takuzoenda kune rimwe sarudzo.
Vachimini vatiwo vachange vachishanda nevari pazvigaro zveutungamiriri kuti vakwanisewo kupindura mibvunzo yeveruzhinji, uye vakati vakatotanga chirongwa chekuwanisa veruzhinji nhare mbozha dzevatungamiriri vavo kuitira kuti vakwanise kuita hurukuro navo.
Kurudziro yedu ndeyekuti zviri kubvunzwa nevanhu zvinge zvichipindurwa. Saka tichange tichishandawo zvakare nevacho vari mumahofisi iwavo, vari kupalamende, vari mumakanzuru, vari muhurumende, kuti vange vachinzwisisa mibvunzo iri kubva kune vanhu. Tichivapawo zvatinonzwa vanhu vachitiudza kuti madii kutisvitsira shoko rakadai kune vanotimiririra. Saka kampeini yedu tiri kukwanisa kunge tichipa kune vese vanoda nhamba, mafoni nhamba evanovamirira, kwese kwavanovamirira, nekuti vanhu veutungamiriri mafoni namba avo haasi maprivate foni namba, mafoni namba ekuti munhu anokwanisa kumashandisa kuti ataure navo.
Vachitaura neStudio 7 parunhare, nhengo yekomiti yedare reparamende inoona nezvemutemo vaInnocent Gonese vati zvirongwa zvakadai zvakakosha. Vagonese vati kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kwakakosha zvikuru, uye zvinhu zvinofanirwa kuitwa nekukasika. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambiziyambi vanoti hurumende yakagadzirira kuendesa mitemo iyi kudare reparamende kuti ivandudzwe, asi nguva ndiyo yange ichimbonetsa. DC8 Ziyambi. Hurumende gore rapera yakaumba dare remakurukota kuti ribatsire mukuona kuti mitemo ine chekuita nesarudzo kuhunza utongi wejekerere pamwe nekuona kuti mitemo iripo inoenderana nebumbiro remitemo yenyika here. Nyaya yemitemo yesarudzo inonzi nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika haina kumira zvakanaka, inopa kuti sarudzo dzemunyika dzigare dzichiita mutauro pese panopera sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombo tarisa misoro yenhau iri mumapepa anhasi. Mupepa nhau reHerald mune nyaya yokushanya nhasi kwemutungamiri wenyika nemamwe makurukota avo kumanikaland kunoona kuparadzwa nedutu mupengo kwakaitika mudunhu iri. Mupepa nhau iri zvekare mune nyaya inotaura pamusoro pekusaina chibvumirano cheAfrican Continental Free Trade Area izvo zvakaitwawo nenyika dzemuAfrica dzinosvika 15. MuDaily News mune nyaya yemhuri yava Joshua Nkomo iyo isiri kufara nekunonoka kuri kuitwa nehurumende kuisa mufananidzo wava Joshua Nkomo muguta reBulawayo. Mupepa nhau iri zvekare mune nyaya pamusoro pedare repamusoro redzimhosva iro rinotarisirwa kutonga nhasi kuti mhosva inopomerwa vambuva gurukota rezveutano vaDeputy Parere Nyatwa yoratwa here sekukumbira dare kwavakaita. Mupepa nhau reNewsday mune mashoko akataurwa nemunyori mukuru weUnited Nations achinyaradza nyika yeZimbabwe pakurasirwa kwayakaita nevanhu panjodzi yedutu mupengo idai. Makacherera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yandinofarira zvikuru muchirongwa chino, nguva yatinonzwa kwamuri imi varidzi vechirongwa cheStudio 7. Mashoko enyu haanei nepamire Studio 7.
Tiri pana iye idai uyu, tarisai muoneka maona dambudziko ratiinaro. Tine masoja varume nevakadzi vari muchiuto hwende kana kuti magwara vatadza kana kusvika ikoko kune vanhu vanoda rubatsiro, rinova ndobasa ravo. Kune Air Force, kune chinyi, vanga vachifanira vachaya kubhururuka voenda ikoko nezvikopokopo, kwete kusumudzira zvikopokopo vanhu vari muHarare vanostrika kuti hatina chokudya, maticha anoti isu hatina mari. Kwakuvadzidzisa kuvaisa mucorruption iya yakapinda mapurisa nemasoja.
Seiko vatipinyuri veStudio 7 chirongwa chegutsa ruzhinji yaiwa basa tinoritendera muri kubata. Sezvi vakuru vakuru manje apa ndopaunovanzwa zvevanobatika panhare dzavo, hauvashayi panhau dzakaita sedzidzidzi, hauvashayi. Asi panonzi paurawa vanhu paita sei? Unotongonzwa Studio 7 yakundikana kutaura navo, vanga vasiri kubata mafoni avo. Havabati, ukatoti kune uno chero kuvakura vemapurisa avo vatauriri vacho unonzwa uno akati ndiri ofu, unokudza kuti handisati ndanzwa nezvenyaya yamuri kutaura. Akana kusatobatika. Aiwa vanhu ava matsotsa, havafi vanaka ba. Vafanaka, hatimbovatauri nemazita bhati vanozviziva. Kana pane nyaya dzimwe dzavabatiki, ngavamboita zviri kupera izvi. Zita handitauri. Uri seiko vatepenyuri veStudio 7? Aiwa, basa ramuri kubata ibasa rinotendwa zvikuru. Rambai makashinga macomrades. Tiri muhondo. Hei, tirikungochema nevari kuchema. Eish, hama dziri kutirasikira. Zvinhu zvinorwadza zviri kuitika. Chimani mani, chipindi, masvingwa, marwadzo chaiwo. Mwari dai vapindirawo shuwa. Mana tambonyanyotadzeiko shuwa? Kuunza rimwe dambudziko pamusoro perimwe iro ravanoti dambudziko. Zvakaoma oma. vanhu voraramire Jehovha, pindirai ushuwa, pindirai. Vanhu ngatinamatirei vanhu ava, zvakaoma.
Wamuka here mutape, mabhuya mutape? Hapana government. In times like this, munhu anoti tutya tutya kuenda kuabidhadhu kunogara mucomfort zone. Nyika yaunoti wakahwina maelection yaunotungamira, vanhu vachisara vachifa. Mataura chokwadi, masoja ari kuitei? Masoja, they are trained for these things. My helicopters, they must be put in place for these things. Paide paitori nemaspeedboat ari kutoenda izvozvo for this time. But vakati zereva, wotumira katwitter message kako uri kekupenga. Kekupenga vanhu vachifa masoja ari munyika. Ndobasa remasoja rataitaura iri. Zvino masoja acho akangomirira kurepa nekuponda vanhu. Hakuna chinonzi musoja apindi pakadai. Vanhu variko vari kuita sei? Variko vari kuita sei? Vakomana nyaya iripo munyaya yemuZimbabwe, dambudziko redu iri hakusi kunoko kwatsoka kana kunini. Jona akatumwa kuNinivhe akuenda kuTashishu. Jona, ngatibatei Jona tikande mvura aende Ninivhe kwakatumwa naMwari. Jona, Mnangagwa ndiye Jona.
Studio 7 ndoda kutenda ine nhauza munoti pano chete kwadzuvai mushama wamushamarare. Ina ndoda kupedza nguva, ndoda kuti vachamisa nga varambo vakadaro nebasa rano kuratidza mwoyo murefu. Kuonekwa vachindoona nzvimbo nekubatsira kwatakaita kuona vachindai kundokupa odhaka kubata foshoro. Ndopamunoona vamwe baba vachitobuda kunze kwenyika vachindotamba gofu. Umwe munhu ari bhizi parara nemvura achierera vanhu vachitambura. Vakatobuda munyika muno vakasiya mafashamu ato achitonzare kuuya, asi vakakumboshingirira kukwira ndege. Izvi vava kuchema rubatsiro, asi vakahaya ndege inokosha mamiriyoni namamiriyoni. Chavakadzoka nacho hapana. Chikopokopo chakatadza kubatsira vanhu, vanhu chikanzanza chazotadza kusumuka. Asi dai yange iri demonstration, tingati takanzwa chikopokopo chakatoenda chikandouraya vanhu. Saka ndinongona chikopokura ya vanhu. Aiwa zvakaoma. Ini ndokutaura.
Tinotenda mose matumira mashoko enyu kune avo vatisina kunzwa nhasi. Tinoti musaore mwoyo, rambai muchitumira chirongwa ndechenyu imi vateereri. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro rabudiswa neUnited Nations rinoti varombo vanoita mabhiriyoni mazhinji pasi pose havasi kuwana mvura nezveutsanana. Gwaro iri rinoti vanhukadzi neharahwa ndivo vanonyanya kushayiwa mvura iyo inonzi neUnited Nations ikodzero yemunhu wese pasi pose. Vaimbo vamuchungamiriri wePeru vaAlejandro Toledo, avo vari kukudiwa kuPeru nenyaya yezveuori, vakasungwa nezuro kuCalifornia vachipomerwa mhosva yekudhakwa pachena, vakavharirwa mujere usiku hwese. Hurumende yePeru inoti ichapa mari inoita ma30 ezviuru zvemadhora kuna ani nani zvake angaunza vaToledo kwavari. VaToledo avo vane makore 42 vanopemerwa mhosva yekutora mari nezvechokomuhomwe inoita ma20 million. Vakuru vemauto muAfghanistan vanoti varwi veTaliban vakabata mauto ehurumende yeAfghanistan anoita 57 mukurwisana mudunhu riri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero. Hurumende yeZimbabwe yakanyorerana chibvumirano neimwe kambani yemuAmerica, Ballard Partners, kuti iite basa rokusimudzira zita reZimbabwe pamwe chete nokukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa nyika iyi. Hurumende yeZimbabwe inodawo kuti kambani iyi ibatsire mukunyeketedza vemabhizimisi yomuAmerica kuti vanotanga mabhizimisi muZimbabwe. Zimbabwe ichapa Ballard Partners mari inoita 500 ezviuru zvemadhora ekuAmerica. chizvarwa cheZimbabwe iyo yavachiita zvidzidzo zvepamusoro paHoward University vaKelvin Manduna vaudza Special 7 kuti Zimbabwe inokwanisa kuchenesa zita rayo pasina kushandisa mari yakawanda kudai. Tabata vaManduna kuti tinzwe maonero avo.
Hungu, takanzoti yaka haya company inoitwa inonzi Ballard kunoku Washington for $500,000 US. Company inoita zve lobbying kunoku Washington. Ndingati mafungira acho ndinoanzwisisa asi kuti zvishande nekuti kunoku Washington zve lobbying ndo mashandiro avanoita. Asi kuti zvishande in the case of nyika yakaita seZimbabwe kunongoshodiwawo kuti paitwe mareforms anodhila nenyaya dzemasanctions iwayo. Nekuti Zimbabwe inyika diki isina mainterest ari strategic ekuti vekuAmerica vangaite overlook dzimwe nyaya.
Mataura kuti hamuna chokwadi kuti zvingashanda sei muchidaro?
Zvinodaro nokuti isusu hurumende inenge iri kuti kune ava veBallard itai zvelobbying Washington asi isu kumusha hatisi kunyanyoita zvemareform edemokrasi. Handisati ndanzwa kana mabhills anoenda mberi kunoripila vanaipa vaya mukatarisa. In fact US yacho hakuna kupfuura mazuva akawanda ichito extenda masanctions and ichikomplaina futi nyaya yehuman rights kuZimbabwe. Zvikuva kuti paagenda pavo vari kuda kunyatsoona mareforms and havasi kumaona mareforms wayo on nyaya dzehuman rights nekubhadhara mafarmers compensation etc.
Munoona kambani iyi ichibudirira here mukuchenesa zita rehurumende yeZimbabwe?
Ndoona kunge ichanetseka. Attitude yehurumende iyi yeadministration iyi makaindwa mega kuti mukuru wacho ano maonero ake on nyaya dzekuAfrica is quite different. Saka to really drive a point home munofanira une case yakasimba kuti administration iripo izvino ichinje attitude yayo towards Zimbabwe.
Pane zvinhu here zvinokwaniswa kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvinogona kuti zita ravo ribude rakachena mumaziso evanhu veAmerica pasina zvokushandisa mari yakawanda kudaro?
Zvakawanda zvavaikwanisa kuita, zvakawandisisa. For example malegislative reform dzatataura hapana mari inoshandwa kungoenda kuparliament kwedu kuendesa mabills tutanga kureforma. Imwe nyaya yedialogue neopposition zvinhu zvangabatsire kesi yedu kuonekwa kuti pane kufambidzana neopposition. Pane makesi akawanda evanhu veopposition vari kuendeswa kumatare. Izvinhu zvakadaro zvoita kuti vakaisa masanctions vati muchiri kuendera mberi nekushungurudza vanhu zvisiri mumagwaro ehuman rights. Zvimutemo zvekuti watuka president zvimaholdover zvemutemo kunguva yaMugabe ndisai zvinhu zvakadaro. Hapana mari inoshanda but it starts to clean up image yekuti dispensation yasiyana neyavaMugabe.
Dene manga muri chipanga mazano wehurumende yeZimbabwe maivataurira chii?
Ndaivataurira kuti munhu anofanira kulida campaign yekusimudza masanctions ndiwo vaMnangagwa. Ngavaudze vanhu, ndaivaudza kuti ngatudze vanhu vemusangano izvi zvokuti ngati machei kuembasi yeAmerica zvinoratidza kunge musangano usina meseji imwe chete panyaya yemasanctions. Vamwe vari kuda kuita programu yekubvisa masanctions through malobbyist etc. Asi kune rimwe divi tiri kuona mahovet vachitaurawo zvavo zvekutuka. Ngatiitei programu yedu mushe mushe tichitaura nemaamerican aya tiroda kusibvisa masanctions aya and tiroda kuita mareforms edu ekubvisa masanctions aya and he must lead that effort zviri visible.
Chizvarwa cheZimbabwe vaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti moswera zvakanaka.